A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohlwake olesine ngolwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us as if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare.
Whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know. What the future holds, as it were.
From currency, the RTGS dollar became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said it was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing there a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah, siyalambulela kuhlelo lethu lalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asihluzeni bomama lapho ke esiphatha indaba ezibathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi insuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kweZimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunje nje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kaHulumende esethule umthetho we-Statutory Instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola le-RTGS le-bond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathintambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa irand la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leMelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba ele China lithiwa iChinese yeng anjo ye lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe kwethu se abanengi ngwabangela njalo inxabanqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena okwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende kodwa ke abebhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatch abasoze bayenze khona kwena okwenzakala ngo 2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu labo abalezimali abalama accounts othwa ngama nostro accounts labo abalezimali ezivela kwamanye amazwe ababezithunyelwe izihlobo ababethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma nostro accounts bazazithola zinjalo kuthi ke bona yibo abangazithatha bayezi chintsha ke emkambo weinterbanking kumbe njalo lapho abafisa khona kumbe njalo nxa kuyikuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano wecabinet uthe yena hayi bonke abalama nostro accounts abo nxa kuyikuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweLemelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyikuthi njalo ule pound elakwele Bilitane, nxa usufuna ukuphuma elizweni uye eBilitane, ulubhekise khona ngale, uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa, uyalithatha irand lakho lalepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga ubona ngokwabo yibo akade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akuchiloyo yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukugxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizivuna izimali zenu lizezithatha singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani kodwa ke abantu bakwemukele ngemibono eyehlukeneyo abanye besabela ukuthi ka 2008 la khona kuyena kuzavuka njalo kodwa ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye la ngomthetho low ikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama okuthi namhlanje abantu bakubulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intathele zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo
ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle ukuthi uhulumende efa kumthetho wokuthi izinto zithenge ngebond kuright kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho ukuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lo umthetho ukuthi ibondi leselilodi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade mele beqale ngokucontrola intengo esemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lo munye umthetho senelisa ukuthenga
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi uhulumeni usakhuluma ukuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo so izinto sehle zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe so abantu bazaphila nzima sibili kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo
Ya lokhu sokusithwala senzima kakhulu ukuthi kanti thina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngiyalapha ekhaya imali leyi ibondi wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into bi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bondi Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kukhamba kanjani kodwa ukukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo naleyo kade bethengisa ngayo izolo so sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumuntu
ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa kungasavunyelwa idola leMelika kungasavunyelwa ipula lakweleBotswana kungasavunyelwa irand lakwele-South Africa yikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi enguchileyo kunye njalo yokuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngenxabanxoza yona le enzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu xa liqathaniswa le RTGS ngeviki edluleyo beselithengwa idola leMelika nge $12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba mine mbili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika yikho ke abantu sebefuna ukugqila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma toba mbine mbili ama $8 kona lapo. Yeah.
Mm-hmm. Kune avo vachango vakupinda mchirongwa chedu panopa Women's Round Table. Chirongwa chemadzimai chatino kupai china chega chega. Nasi tirikutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro. Izvi zvakaitwa naProfessor Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro. Mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond. Zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar, mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo. Saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona. Asi vazhinji vari kuchema chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo isari kudona. Asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo.
Ndikutaura nalizi chisiko ndiri kwaRisapi.
Ah, tinokuchingamidza nemufaro kukubva kwaRisapi uko. Kwakamira sei kwaRisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyoni ari kuHarare Stratafen. Mari TGS totakanaka but nerumwe divi totakashata futi nokuti mari TGS zvinotenga zvinhu kutown kana mumashops zvezvichidhura. Saka yes dhora rinani nokuti mapraisi acho anenge akadzikira zvakanaka. Kana asina mbopinda mutown makusenda da kutenga chikeni. Ndichisvika chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond. Nhasi ndasvika chinzi 102 bond. Shuga yaita 11 bond nauya kuita 18.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana andakataura nemumwe mudzimai ari kwaRisapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvenasisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema-chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze kunyange zvavo ivo mabhondi acho akanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvokuita, nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu, muchitanga necode yekwamuri mobva manyora nhamba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndoo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba, aiwa, munokwanisawo kupinda muchirongwa but taachida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwawo kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regaitiende kwavari. Hallo.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvinodisa panguva yakaoma nekuti izvezvi zvinenge tatumira vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisingakwanisi kutumira gota vamwe ten tiri kure vamwe vari kuvana Cape Town.
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei? Imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino? Wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari? Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka sisi memori kwamuri ikoko kuSouth Africa. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they're, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying there should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. Wathi sikhangeleke labo abasilandelayo lapha kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu ele Facebook ku VOA Indebele, kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silikuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thatha inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingene lani kuhlelo kuVOA Ndebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Perfenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. USimencuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi lichona njani mahlabezulu hayi sichonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka Mthwakazi, siyajabula malisa zisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi, lati siyabonga ngokusilandela la ngokulalela la ngokubukela. Nxa ufuna ukungena kuhlelo ngena, faka inombolo zakho khona lapha ezocingo, kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba, ungaba se South Africa, eBhilitane, eZimbabwe loba ngapi. Bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele, kodwa ke fakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinte.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe mutereri zvakare. Tinotenda madzimai, aiwa, manyatso teerera maakuya pachirongwa ndo zvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni, regai tende kwavari. Hello.
Hello, muri sei simave?
Aiwa, ndiri wadi chaizvo. Tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tiripo, kuri sei kuAmerica.
KuAmerica kuri nani? Kwakuti dziye yamene ikoko kwamuri ikoko.
Kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Sorry. Tiudzeiwo, tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa Vanthuli Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pulas chashandi, zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematensfive chocha yekubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe mapraise amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakada kupick and pay mfechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema12 ezvine zvavakuta $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne21 now am 35 ende kutoona kwacho mafutacho akunetsa kuziva zvazvongo zvehori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pamunzi chingwa mabheka havachakwanisi kuya nacho sipo taitenga mageisha nema$3 now akutiwa ma$14. Mapedzi watoshandisesisila kadzi akutiwo ma$15. Saka zvakawanda zvakakwira. Iyo nyama yacho yokudyisa checheyo ndoyakuma102 kana iri sechicken pa7 kg kuti $102 bhondi yavo yavakataure. Saka zvinhu zvakawanda zvakangokwira singaite.
Vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezvichiitika kuti muchitoro unogona kusvika zvichinzi US dollar price ne RTGS ne bond ne swipe zvakamira sei ipapo?
Kupick and pay avatari, but kutown nemandi ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu chicken ngoku ndoko vakataura zvinhu asisi kuti akukwidza nekuda kwekuti anikwanzi bondi ndoyakushanda atiebvumiri kushanda maiso saka isi takukwidza nematenspice nokuti isusi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tiita kutotoo takatodarowo tidebi tatowanawo profit uye kutaoni mumatakshop zvinhu zvakatobhizna nokuti mune mamwe matakshop ari mutaoni vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira ball zvinhu zvacho se zvangokwira even transport mafees evana saka bondiri haritombobatsiri chinhu kana hasitombori mari imari inenge inge chikwambo chaicho
moserugari panapa
zvechokwadi.
Saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo?
Isu tine vana 3 vana 3 itongoriwo kutokezi tangotengo raisi first kg ndori kuti wa 40 bond saka tongotiwo kuseni tobiko raisiwo neshuga yatiwo 18 bond tonwo tea tongoswererawo nongoti wovana ndozviripo manheru takudyiwo sadza sadza tongozoti tiita topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri ecocash ecocash inobatwa kuenda mumashops chese chawatenge chibata mutauni vanotoreto tikana uchitenga neecocash iri mari yakati kana soti shuga sa 18 kana utenga neecocash inenge yautonzi 20-20 chakuti saka manje ndinoona kuti zvinondo zvake.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo sisi Tabitha muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
But ndirongotiwo kune vanhu kavanotinyiriro sana munika mutsvango vasatirwadzise ndivandambo vachingobuda patv vachitiudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinoboo tione umwe azinobhadhira madhisha anotobhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pazetv inoti tine chikwereti tikunzwa bhora paredhio nge tiri kumusha futi.
Aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi apakambonzi varungu vakamborigara kamiting bvambofona bvava zvamboita nge zviri nani hachambonzi hachaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi hachaenda zvachose asi kulocation kunogarawo sisi vamwe kutoita kuti chatonzwa nekubika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma2 kuma3 kuchingochema bhatoenda saka hazvinombomira mushe ndoti vamutula mwoyo wavo ngauite ngunu une rudo munhu kana achienda uchechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu iwo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomu kwarumbamavanzi nhasi tazodai naed wake yeyu.
Aiwa ipapo zvatichaita rambai mabata makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo. PJ, you have a call, I think I'll come back to Tabitha.
Ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simthinte ngocingo sikhulume kuhlelo. Salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian.
Yebo njani wasithi?
Yebo kunjani kona ngapho eSouth Africa?
Ngapha ku-right kodwa kulo mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti uma ngiye ekhaya njengoba nginokusiyokha izinto zami lapha ukuthi kambe ngizofika zithengi.
Nhare dzavo dzinenge dzabva dzadonha. Regai tiende kuna Tabitha ari panhare. Hello Tabitha.
Hello, makadi yenyu sisi mave.
Tiripo. Manga muri kuti mune vamwe sisi venyu varipo ipapo here?
Ndino amuruto taura navo.
Munaitwani. Munaitwani uyezve munogara kupi?
Ini ndinoitwa Ana Manyoni, ndogara kwaZaneng Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombotiudzawo kuti mushure mekunge vanturi Ncube vataura ivo nemuswe muvhuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika, zvakamira sei kukuwadzana kwamunogara uko?
Sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabhando kemavhedhi kayake kanoiswa 5 mashisha kayakaya. Vasati vataura kanga kari kuita dhola. Asi ezvinosvika kuita dhola 75 kaine mashisha 5. Tokoti iwo magetsi acho anoya na 2 o'clock mausiku takarara, odzokera zvakare kuma 4 takarara. Saka kuti tichiwana mvura, tichiwana magetsi, atisina chatakwanisa kuwana. Maprice emakombi, kombi chaiye kubva muWaZaneng Station kupinda mutown yakuita $7, $5. Zupko racho ravakati taisa zupko, atitombomaoni kana weda kuenda kubasa. Rinotozoyangana zvekuma 9:10, saka iwo unozongotega ndipinde $5 macho. Asi unenge usakwanisi kuti uchienda kubasa kwacho mazuva ese, nekuti zvanyanyisa kuoma.
Imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei zuva nezuva?
Kuti ndingati ndinozvigona ndine vana vaviri, asi kuti nditi ndaakuzvigona pari zvinoka tinganyeba kubva kunyanya sikunyanyisa kubva musi wemande pakangotaurwa zvemari. Maprize akabva amuka akashuta zvisingatoita pasina chiri nani zvokuti takutonota vakabvisire havo mari iyoyi. Ezvinozvi vakuti takuisa maagenti vanenge vangoti vachiwanika pese pese, moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bhondi. But isusi zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mayusa acho. Asi handitombofi ndakaendesa mari yangu ikoko, kana achiora anoora awo simazo.
Sei madaro sister?
Handingambovapi because hurumende yedu isu hatichavimbi nayo. 2008 vanhu takanyura, saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari ikoko vachitora mari tovatsvagira mari, tovatsvagira mari amunangagwa here? Zvingaita here izvozvo? Vasingadi kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutulinwe na mangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa. Vanhu tu votambudza Zimbabwe yese. Tatambura zvisimabve, musangonzwa henyu tichitaura kudai.
Saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivave vehurumende mataura kuti imimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu bheta iwore zvayo iri pasi pepilo, mungati chii dai maiwana mukana wokutaura naivo vanturi Ncube kana naivo amunangagwa?
Ini dai ndainzi ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutsvangwa endaida kutoda mechi naye chaiko. Ndonyatsotaura naye kana iwe mutulini wacho kuti munoza chekutangisisa chada kutanga simave. Tichiziva Chinamasa achifamba avari pabasa naamugabe. Hatina kubvira taona Chinamasa achigara raundi tebho naamugabe. Asi uyu anoendwa kwese, saka ndaidambobvunza kuti vanenge vachimboenda naye kupi. Vanenge vachimboitei? Izvozvo zvakaenda nokwereta mari izvozvo maChina kuno kwaripota achirova vanhu. Saka isusu tichatakurwa akatendiswa kunoshandiswa kuChina nemashandisiro anoita maChina. Saka ndaida kubvunza kuti vanenge vachiitei? Ende zvavari kuti mari iyi munomu haichaita. Ivo vaenda kunoikwereta nei kuChina kana isasenzi munomu? Kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini hausigero ndiri pasi. Zvokunyanyo ndirwadza kufunge simave. Ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka. Vanhu vese vaitaura kuti mayusa hatina kwatinomaendesa, tichamachengeta. Itori sungane mwana wese womuZimbabwe iyoyo.
Aiwa yo mashoko makukutu. Pamayusa ipapapa muri kufanike kunana kuwadzana, ari kutambirwa here kuzvitoro? Maprize akamira sei?
Izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusaka vanotongonditi dhola, asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80.
Izvo
zvavari kutaura zvaya zvaya kuti hatisikuda kuti vemashops vatambire mayusa, musambonyeberwa simave. Ukanotopinda mutauni pane vari kutoti inini changu chinhu handitengesi nemabhondi, ndoda mayusa. Izvozvi vamwe vazhinji zhinji mave matakishopu ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tonotenga kwagumbasi kumatakishopu kuti asikuya kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusi wemuvhuro iwoyo?
Kubva musi wemande,
Vachiti chii?
Vari kuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba. Tinonohodha kupi nemari yakadai so?
Aiwa, mashoko makukutu. Rambai muripa narepa po imi vana manyone. Murikutaura zvirikunya tsofadza vanhu vazhinji vari panapa. Varikufara nezvamurikutaura. Saka rambai muripa po ndirikunzwa PJ, I think unakola vakakumirira. Saka regai batai makadaro tirikudzoka kwamuri. Manyai nebasa asi PJ.
Siyakwamukela kuhlelo letu mlaleli.
Hello?
Nkuluma lobani?
Ukhuluma lomandla eBotswana la.
Kunjani kona ngapho ngase eBotswana?
Ngise eBotswana but yathi ngile confusion eza kanti ezivakala ekhaya ukuthi kanti bona umnanga kwamake ngathi ama user engasebenzi ekhaya. Bathi siphile njani?
Bathi lisebenzisa amarathi Jesu kumbi bond note.
Angithi bathi sebenzisa amarathi Jesu. For example, uma ngisuka lapha ngisiye ekhaya amarathi Jesu la ngiyaretha ngapi? Ngithengeni ngawo. Wena ma unguwe oneshop impahla uzithenge eSouth Africa ngamarandi. Uyozithengisa ekhaya ngama-bond. Does that make sense?
Bona bathi bona thengisa ngearathi Jesu and then ubususiya ku-interbank. Market ubususiya thenga ke rand ubususiya ke kwele South Africa
yakwathi sibadala singavume ukurotjwa sibadala kakhulu singavume ukurotjwa yasarotjwa kakhulu sokwanile uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina imali zabo amarandi amabondi ama yusa kubeni kwindoko ugcine yakusebenzisa sibone ukuthi kuzaphethakani. Wathulizwela ngalesela muntu olukhokheleyo manje. Enye umuntu engacabanga into efunayo nje kuthiwa umthulisi Ncube lo. Ambonje acabanga amahlelo ukuthi ebonthulizwela bayenza idamage engana yelizweni. For example, kathi sihlale egangeni abantu abasola ukuthi balobobani manje asikwazi. Ngomumo okhona ekhaya sibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya?
Imuli yami sekhaya ngikhuluma nje so uyabona ngiyagulelwa ekhaya. Uba wami ukufuthi efakwe emthimeni akuna magetsi. Amagetsi kuthiwa abuya 1 hour kuphela. Abe sihamba bokuhamba izolo, the whole present yaka kuthiwa abuya ngu-3 o'clock ehambe ngo-4. Umuntu ebela sho isikhathi bana nje bona belokho sithi ama-use akabafuni.
Khona-ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala.
Uyabona iproblem yokuthumela imali eZimbabwe manje. Ngaze ngiyifake imali ngeWestern Union la. Ngithumela ekhaya. Bana kungayitholi imali leyo. Babethi libuye kusasa. Libuye phambi kwakusasa. Libuye kusasa. Imali ngicine i-expansion yathi ibhondi liyaluza ivali. Ngoba into ethengiswa dollar namuhla, ethengiswa $5 namuhla, isinkosi iza ukuthi namhla kube $5, sesivuke $6. But imali yabo lokhu seWestern Union ayikhweli ivali. Yabona into engiyishoyo.
So isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya.
Yabona ngoba ngingathumela i-1,000 pula ye-Western Union. Hayi uma ngithumela ngihambe ikuze inginike something like £5,000. But that £5,000 awuke kuyithole e-Western Union. Even ngaze uyifakele umuntu kuthiwa yini i-cocash. Ukuze ayithathe, they charge you 25% of the amount. Of kutho ukuthi uma uhambe $5,000 le, they charge you 25% to give you cash. I want you to have a check up food. And that money, if you're in a bond, you can't buy anything in Zimbabwe.
Iko ke wena ukhuthazane nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa.
Lobo umncubi.
Yena ngokwakhe. Hayi angikubona ngupresident uyakugwanisa. Engomunye umuntu ngawe uyatshiya laphana ayekele ethi hayi mina ngiyehlulekile. Ngoba ever since kungumgazi, sahlala 10 years umgabo lo tshangira banga isikhundlesa, but isinkwa sasiyidola. Ezimbabwe kathi sake kudla ifruit kathi uyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama-ephu angihlula eshobhu ko-Pick n Pay. Ama-ephu phakathi lama-ephu $120. So mina ngingaphiwa ithuba lokuthi ngikhulume nomntana ngiyamtshela ukuthi hayi uzehlulekele baba ukuphiwa ithuba lakho lokuthi zame hayi uyehluleka hlala phansi ezame ukuye ngibeka lime. I think akwanisa laba akuba ngupresident kuyamehlula umnanga kwayizuzi imali elizwe kade amajethethi ewanganini bakhe amajethethi adurayo but nasidubeka abantu abethu emakhaya nebafunda behlezi ezitubeni zezigodo akunamgwaqo ezibhedlela kuthe sothi sowamisa esibhedlela yazinhliziyo yami buhlungu kakhulu kuwasiwe emnyameni isibhedlela silethwa amakhandlela
isibhedlela siphi lesi
enkayi eh nambuye enkayi
okay
ukhuluma nje sokuthi usesibhedlela ufuna ukuthi amakhandlela but manje ukuba umnanga aphuma kuma TV kuma news paper la uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke kodwa evela ngathi sibona ngathi imali
hayi kulungile mne wethu sibongile kakhulu ngiyakubona uthi ukuthele sibili
hayi yabonga dadethu
hayi kulungile ubelela ngelihle. Yeah, that was my brother there. He was calling from Tongulunga Msizi Angel. He was calling from Botswana, mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough. And he's living in Botswana, but his family is back in Zimbabwe. And his father right now is in hospital, in Kayu Hospital. There is no electricity.
Mm-hmm.
He's supposed to be treated, but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation indeed.
Yes, they are having to use candles at Nkayi Hospital.
Regate dzokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni dzokai futi mboti taurira vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu ye VOA Sean hanzi vana manyoni vakaoma pane one manyoni atanzi bondi rinenge chikwambo. Dzokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara especially pakazotaurwa nhau yemari handiri kunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisiro atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe chaisisimavheka hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machiedu muno ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari ake hazvina mhosva nekuti ndeati pamhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi muyema takarara tichifara asi hatina kuzva tisikufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikoro ongomupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana drink saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda hiusa irori ndoriri kudikanwa nokuti ivo ndorava ri kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndoratiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika hiusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei hiusa iri
munoziva zviri kuitika pane hiusa simave ndinogona kuti ndiri kubasa handiitika ndiri kubasa kudaro ndogona kungoenda panext apo ndoita parttime ndoona kamari kangu mahiusa avo takatanga kumatenga asati reti isati yasvika kuma1000 kwayave yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii hiusa rake saka munhu waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unongozoti kana ndine hiusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinyurira atakazoita vanhu vomuzimbabwe kubva 2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simavhi mari haiendi
saka tomboti imimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirana tinoona munguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
muno musina vetikada kutongobatsirana ka kutongonzwirana tisi pamwe nemunhu wandiri kuona panext ndomupawo sot handimunoona zvakataurwa nhau yebhankinzi kune bhengi remadzimai tikafara zvinzi rinopiwa munhu wese aritarisiko kuti ndiwani asi ini ndikangoenda inii ndisiri mupoliti bhiro yavoyi handipiwi chinhu ndinonzi une mataito dids here une purazi here une chii chinobatika une mota dzingani Ndine brother yangu inondisira ndikwanisa hangu taura department raanosenzera but anosenzera ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaura kuti iwe ini ndauda kusiya basa but ndikushure ndosiya sei nekuda kwokuti hatisi kurara tichiyambutsa mota kuna Limpopo uko ndiri kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwanidzwa matende mota dzichidayaka kupinda muno muzimbabwe mausiku vachirara vachipindiswa mota usiku hwese mota dziri kuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu vachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo ndikoti ndiri hanzvadzi yangu anoseenzera ikoko ari kutosvika kuti oitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara.
Aiwa, mashoko makuku tuimbo. Batai makadaro manyoni, tichadzoka kwamuregei timbotora mumwe mutereri. Halo, kola. Halo.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Nafungai ndiri South Africa.
Ehe, kwakadii kuSouth Africa uku?
Aiwa, kuri nani zvako, ini muri seiwo.
Aiwa, kunotiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvine hama uyezve nefamily dziri kuZimbabwe.
Ndinoona sekuti hazvishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwe maRTGS avo nechichi iwe ndovanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu.
Imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari? Pane zvasanduka here? Pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira zvese zvazvakaita izvezvi?
Ndinotumira nemukuru .com but kubva musi wenande apa ndisati hangu ndatumira. Uyezve chimwe chichemo changa chiti chekuti kana pandinoenda muZimbabwe epandichada kuenda muZimbabwe ndine future kana ndange ndine mari yangu ndichanosvika ndobii sezvo isinzi yaita kwanisi kutenga chimwe chinhu munyika handizvosviki.
Nhare dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kuSouth Africa. PJ, she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to Zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs, whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family. But she was saying she normally uses Mukuru, but at the moment she's not even sure whether the money that she sends through Mukuru, when it gets home, how much her family will get. And then we had a previous caller, Manyoni, who is also just, lamenting the situation at home. Really, she has a lot of allegations, of course, that she's making about what's going on in government. And she says she's not very happy. And she would like to see, she's saying she's going to hold on to her US dollars, no matter what. Even if they say they have bureau de changes or whatever, she will hold on to her currency because she says she learned from the past. Because in 2008, when this happened, she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency. So she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs over.
Yeah, what I liked about she said she is enterprising. Although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money, she said they are actually buying every dollar, the US dollar,
that they can get.
And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them, when times are hard, they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and everything. Yeah. Unkosikazi umanyoni umanyoni bonke bonguthu.
Yebo.
Kukhanya umachelela. Bakhanya bangathi ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo. abantu abaningi vele lalo ba bengelazihlobo uthi yena balalo idola lonalelo enjalo kabalisi ukuyaligcinisa ebhanga bayabe ligcina ezindlini zawo ukwenzela ukuthi uhulumende engalitholi lelo dola lalo ba ecabanga ukuthi nanana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga akukonye akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi sithi yena vele abalisi lelo dola uhulumende abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye lalo bangathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa seziminya sibili sokungasa phileki uyakwanisa ukuthi athumele aba izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba bese South Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa kodwa nje zwi ethenana la idola lethu nxa becabanga bona abakahulumende ukuthi bazalithola abasoze bafa balithola sizaligcina lize
lizokere kunabana manyoni ha vari kunakidza vanhu pano sisi manyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei
hello
ehe mombopamidza takuda kuzosvika kumagumo echirongwa chedu saka poitwa sei tichienda mberi zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo idzodzi dzamuri kugara kwakadai sawana kuwadzana uku
hai zvino zvimadzimai havavapererwa zvisimavhe apasina chekuita because kuwadzana extension kwandogaraka madzimai vangu ari kuita zvefish kurekchwel saka kuti vanotora fishi dzacho vakaya vachitengesa pawhite house pai pamashops vanoya vodzingirirwa nemapurisa fishi dzoenda saka izvinozvi vanhu vangogara vazhinji kutaura chokwadi vakuenda mumbava
munorevei kana muchidaro
vari kuenda mumbava kunoita chipambi nekuti fishi dzacho dzinotorwa madomasi acho anotorwa saka vanhu vapererwa kuti vodii saka semadzimai tikuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasisina simavhe hapasisina timbodi kunyeba
aiwatomboendawo
tishandawo kumayadhuku zvitomboriwo nami asi patransport manje ndopaakurwadza nerenti because yezvino zvirentika munhu aakungo kunyorera grocery seni ndakanzonotenga 2 liters yemafuta 2 kg zeshugar 10 kg yehup netu magesha nesesi
pane kuti muvape mari
ya renti yangu iyoyo
zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya mati vanoita sei
vari kuda 2 liters yemafuta ne 2 kg zeshugar ne safe mark 2 kg ne 2 mageisha ne 10 kg zehup ndo renti yangu iyoyo
ndekupi kwavo ikoku kuwadzana uku
kuwadzana extension even kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuheathcliff zviri kuitika izvozvozvo
saka vanenge vari kuti ipapa paunyange prize ikachinja imimi chingounza izvozvo chete
iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yaisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US
ehe
saka ezvinozvi zvadaro vakabva vangoti grocery ririnani asi grocery racho harichatengeki
aiwa mashoko makuku tubatai makadaro manyoni timbotora mamwe makola tiri kudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa halo kola
halo tiri mavhema
ehe mungoti gagaga ndokuziyai mukoma Donald Mamboma munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pastoppage time
tete zvinogwadza zvandikuwana nateja zvinogwadza zvingaiti nokuti mukatata kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuhe kwenyika unobhadhara mutero nejuti unobhadhara neforex ndo mari dzazvinoenda kuzvinara zvinara ndeinobhadhara kwamutero kuzimbabwe zimura todzoguma dzavamo humwe dzavanhu iweye kuda kuti vabate vakame vanhu nokuti ndohadi kuti akompetishoni navamwe vanhu vada kungoti forex yakuinda mahumwe dzavo chete ivo zvinogwadza tete hurumende dai yakana hanya nevanhu handizivi kuti ii hurumende yevanhu here kana kuti vanhu avakangozviisa kuzvimanikidza pavanhu vazenga vavasingadi
aiwa
nokuti kana mukatasaka
imimi regai tichitorai mokola nekuti nguva yedu yapera tichadzoka futi nekuti imimi ndimi topu wedu panapa mukoma Donald dombot bibai iye zvinezvi nditore mumwe kola tozokubatai futi ndofunga mangwana bibai mukoma Donald halo kola
Hello, makadine.
Tiri wadi ndimi kola wedo kupezira. Mungo ti ga ga ga. Tiri kutawana ne mimuri kupi uye jemunate wani.
Metwa kele stole. Ndiyo shendoku South Africa. South Africa Global and Mpopo.
Ehe, ngo ti ga ga ga. Tifata peza idu churongo.
Anya, nyayani ya santori. Ya kainzo edu shiri. Akisinda kukuti zwaruma kuchinja, tukwe ndepi,
wosa
tinga kutari kushu, atinga kutari edu kushora. Ati parisha ndaka wana nantu kutubabo like last week. Asu hii kebukosi, shuka kaluma, ndaisinga ni $21. Ndaka tumiro niko mwango marupa kwa something about $61. Ndaka chika kuchinenge che 20 bones or something like. As you stomp it, so that's what you put married to make it to know the Pundera. Tumbotan Kushanda, Kutangava, the Risa, my prizes, Avokusika, Avalo, Shukwitra, Kutima, RPGs can at the King of Machandiza, Apante Kunja at Shanda.
I want to not end. Tinotenda ipapo regeti chifata kukata ito zukira kumazimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he's really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week, and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakabuyele kumanyoni. Wathi ngikhulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni dzokai muvharise chirongo.
Hayi kodwa engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapho ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiu ya iti vatapezi sa chirongwa cheducha nasi. Muripo ilipa narapa.
Oh.
Ehe, takushipezi sa shedu. Toti, susu saka. Munera mangwa na munona shichizo ita. Seti, chona uti ino ingori vikire kutanga cheti.
Haa, tukwa na pasina chaka jeka. Patatushungo tibela nko cha. Ocha misa no kwa nisa kunza ma yusa kwa yuka. Apinde hake, zvinhu zvitire rukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona iko?
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nekuti vakatsikwa namuchuri uyu havatodi zvachose. Asi iwo dai vaida taitoona zvinhu zvitire rukire asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbukirai pane vakuvanyora pana pachiti manyoni nasi matinakidza pa program yenyu iyoyi hapana fungai maurunge ari panapa angachida kuti timubate but nguva yedu yapera onias nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Swini vari kuti very sad Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashua pana zvakare knowledge ganzi soul ari pano ari kutaura step mogava mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yachikanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvena sisi memory nyakato vanga vari pano tamboedza number dza Vivian Fortumotsi Nyasha Mupombwa na Josephine Rinokunda vamwe vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pa VOA Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno mu Washington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke maphethele nohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele ku-VOA Ndebele abanye ngeke ngabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje wathi sichiye lapha indaba le eyinsinda vaphendule indaba yentengo igama lami nguPraxedis Jeremiah ngisithi libe yilelanga elihle
hanzi nanyasha nikule manyoni matigonera after zihumbe ari kuti hapana chekuita painyika yacho ndozve kutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya let's meet again next week here on the women's round table a marvelous Mhlanganya huye